wangu ndo patiri kuno ende paitika chisiko chinotaridza kuti zanu PF zvatinogara tichitaura kuti musangano wemhirizhonga musangano webvunga mupopo tovazvitaridza zvekare muzuva ranhasi ndingati panga tiri kufamba tichibva kunyaradzo funeral parlor tichida kuenda nebhodhi yemukomana Hilton akaafira mumaoko emapurisa tasangana nemayuti ezanu PF anotaridza kuti anga akatoungana ipapo achiziva kuti tapfuura nepo ndokubva vaputa motokari yenyaradzi yange yakatakura kufini rina Hilton.
Pane vasungwa here kana kuti vakuvara?
Hapana vasungwa asi vakuvara varipo nokuti vezanu vada kuita zvokuvhiringidza vanhu isikati hongu bodo zvemhirizhonga hatikuwanikwi ikoko ndimungatoita badi so vasungwa hapana notazotibva ipapo tichaka tosvika kumba tatungamirira mota yekusvika papolice station iri kwataun stende yekuchitungwiza asiyo varamba kutora ripoti vachititangai manosiya chitunha kumba mozodzoka moita ripoti.
Mazokwanisa kudzokera here?
Hatisati tadzokera tichangoti tisikei kumba zvazvino so tatongobva mukuburisa chitunha chipinda mumba so hama dzacho neiuve kunyaradzo vaakuita urongwa hwekudzokera kuti vanotaura zvezere namapurisa sezvo vanga vavenge varamba pokutanga.
Tiri kunzwawo kuti vatungamiri vebato renyu vanga varikoo vachibata maoko ndianani vawe?
Alright, utungamiri wose wemdc wanga uri pano the people's president advocate Norton Chanisa vanga varipo namavice president vanga varipo neutungamiriri wose wanga uripo nokuti tiri bato rinokudza kugarisana navanhu mune zvakanaka.